dzingango tinochidimbo kuti tipewo vamwe nguva. Choga choga chatisingakwanisi kugadzira muZimbabwe chinotengwa neAmerican dollar. Asi kuti isusu tikwanise kuriwana American dollar, hunge makambani zedu adine aproducer. Mishinari, kana kuti mishinari yatinayo muno muZimbabwe, inotengwa kunze kwenyika. Saka as long tisingakwanisi kuproducer, tisingakwanisi kutengesa zvinhu zvatinoproducer muno mzora kuti tinenge tine dambudziko reforeign currency. Rinova ndiro chijusa. Saka zvinobva zvaomera maZimbabwe nehurumende yacho kuti ikwanise kuita icho nechocho chinoita kuti mhuri yeZimbabwe inge inorugare.
Muzvare sachoayo, zvii zvamungataurawo sebato?
Chandinangoda kuwirirana navai chiri mhanzo ndechekuti zvokwadi nyika iri matambudziko, izvozvo hazvidi kana kutombodhibheta, zvinhu zvinongooneka nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvatambura zvayaura unonga svosve nemuromo. Asi nyaya iri kutaurwa navachiri mhanzi kuti vana veZimbabwe vatambura nenyaya yezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira ndoo manyepo chaiwo anonyadzisa. Vachiri mhanzi vanoziva kuti bato ravo rezanupiefu ndoo bato raneta, dzingati ndoo sanctioni guru, ndoo chirango chikuru chenyika ino. Mabiro anoita vanhu vemuzanupiefu asati akamboonekwa pasikano. Takaona isu zvakaitika pakomanda agriculture, vakanyangarisa mari inosvika 3 billion United States dollars. Vari kutitaurira iwo kuti havawani mari yekunze. Hongu havawani mari yekunze yekuti vatenge mishonga yekuti iwe neni tirarame muzvipatara. Asi mari yekutambisa yekuba ndo yavanowana. Ndosaka munoona kufamba kunoitwa nhavamunangagwa. Zvinoshamisa kuti chokwadi inyika here iri kunzi iri kushaya foreign currency.
Timbopa vachirumanzi mukana vapindurewo vachirumanzi.
Zvunhu zvinonyadzisa ispecial mashoko akaita saiwa kana chitarwa neABC. Ndofunga Zimbabwe yese inozviziva kuti zvirango nhasi zvationesa moto izvi zvakakumbirwa neABC. Iyo America pachai government inoti kana ichida kubvisa government yomupower isingaendira nezvido zvavo, vanoti economy must spin.
Vachirumanzi ipapo ndikubatei muromo. Muri kuti imi zvirango izvi zvakakonzerwa neMDC ndo yakakumbira zvirango. Imi seZANUPF madii kugara pasi neMDC mutaurirane navo pamusoro pezvirango izvozvo, vabvise zvirango kana vari vakazvidaidza.
MDC havagoni kugarwa navo pasi nokuti tarisai agenda yavo ndeyokuti imimi vanhu vatema ivhura munoda iri ridzorerei kuvarungu. Ndonhamosaka muchiwana leadership yese yeMDC hakuna kana umwe chete unomunda nokuti vakanzi navarungu. Mukangova nomunda zvora kuti hatikusapoti
aae
Mwari avavhurira njere vanhu ava veMDC vazive kuti nyika ino inonzi Zimbabwe ndeyavo.
Muzare sachiwayo, ndouyawo kwamuri imi kuti sebato reMDC madiwo imi kubatsira pakukurudzira kubviswa kwezvirango ZANUPF isiwe pachena, yatingati pachirungu kuti iwe exposed, kuti munyatsoona kuti hazvisi zvirango zviri kuita kuti itadze kutonga, asi kuti huori nezvamuri kutaurira.
Chekutanga chandingada kuti ndikutaurirei vajonga ndechekuti MDC haisiyo yakadana zvirango. Zvirango zvakadanwa neiyo pati yemukoma wangu wandiri kutaura nayo. Pati yemukoma wangu uyu yakauraya zvizvarwa zveZimbabwe. Tine zviuru nezviuru zvemaZimbabweans zvatsva zvichiurayiwa nepati yeZANUPF. Muri kuvanzwa kutaura kwavo vari kuti MDC ipati yevavengi. Language iyoyo, katauriro ikako, hate speech yakaita seiyayo ndo inoshedza zvirango. Mukoma wangu, munofanira kuziva kuti kumbiro redu rinotitaurira kuti we are a democratic society. Kana tiri democratic society, tiri society inoita embrace madifferent views. Saka imi kana makutora vana veZimbabwe vanofunga zvakasiyana neZANUPF sevavengi, ndo zviri kudaidza zvirango izvozvo. Nekuti kana nabva ipapo ndo pamunozoadhakta vanhu nekumbunyikidza kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe.